yava nguva iya yekuti vanhu vapinde musarudzo. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vakadaidzira nezuro pamusangano wangu uri kuBinga kuti aiwa musi wemuvhuro uno ndopavachatiudza mazuva achaitwa sarudzo.
Iwo mazuva anenge achifanira kuitwa sarudzo anosarudzwa sei?
Chekutanga ndechekuti sarudzo kana iri kuitwa mazuva ati asatiwa anenge akusvika munana August, nekuti inofanira kuita mazuva maviri mwedzi miviri mwedzi mitatu musati mapinda musarudzo mazuva achona. Chinoitika apa ndechekuti kana zuva resarudzo rasvika mwedzi mitatu ichiripo, panozosarudzwa zuva rekuti vanhu vanoenda kudare vane mazita avo inonzi nomination kotiya. Saka unenge ZANUPF yakatosarudza kare vanhu vayo varoda kuyamiririra. Vanhu ivava vachanozorejista mazita avo kunomination court. Kana vachinge vabvumirwa voenda nevanovatsigira kana vanovasapota.
Saka vanhu vanokwanisa here kungononyoreswawo kuvhoterwa vasina kuenda kunomination court yamataura iyi?
Munhu haakwanisi kuvhoterwa kana asina kunorejista kunomination court. Ikoko idare rekusarudza kana kuti rekubvumira kuti iwo wabvumirwa kuti uite sei upinde pakati pekuvhoterwa. Padare ipapo vanotarisa vanhu vanenge vakutsigira, pane vanenge vasaina kuti isusu tiri kutsigira kuti uyu mumunominete agotimiririra kana agomirira vanhu muchikwata chakaita seichi munzvimbo yakaita seiyi.
Titarisewo kuti pamutemo wesarudzo wacho vamunangagwa vari kutara zuva iri panguva yakafanira here?
Vamunangagwa vaita nenguva iripo, nguva ichiripo, maelections akaitwa muna August. Hatina kupfurikidza mwero. Mazuva ese taiwaita maelections aidai kunaitwa muna March, agonaitwa muna June, agonaitwa muna July. Last time itwa 31 July.
Zvochitarisirwa ndezvipi kuenda mberi kubva zuva iri kana richinge rataurwa?
Kana vachinge vadaidzira mazuva ava kusvika, vanozodaidzira musi uchavharwa paramende. Vanenge mutungamiriri wenyika anenge ava kutonga ari ega nechikwata choma shoma. Vamwe vese vanenge basa ravo rinenge rapera, vamirira kuchipinda musarudzo inenge iri kuuya.